Mushandi mukuru mubazi rezvekufambisa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vati bato ravo nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vari kurwadziwa zvikuru nekushayika kwavakaunda avo vavati vakabatsira zvikuru bato ravo nemauto ezanla munguva yehondo yechimurenga.
Tinotenda mutungamiriri wenyika vamunangagwa vapa mashoko avo ekuchema nemhuri yekuzambia uye nevatungamiriri vayo nokushayikirwa kwayaitwa navatene vekaunda. Akazvipira kupa nyika yake Zambia ibatsire kusununguka kwenyika yeZimbabwe nokubatsira varwi vorusununguko vose kubva kuZipline Zanla. Vakaunda did everything that was possible under the sun. Nyika yedu yachibva independent. Nokushayikirwa kwavaita kudai tinonzwa kurwadziwa uye tinoti kumburire kuZambia. Tiri kuchema pamwe nemi. Basa rakabatwa navakaunda rinofanira kusimbaradza ukama hwedu senyika nevanhu. Basa rakabatwa nakaunda navakaunda rinofanira kuti tiende mucherechedzo.
Izvi zvatsigirwa nemutungamiriri wesangano reZipra Veterans Association rebato rezapu retired Colonel Besta Magwizi avo vati vakaunda pamwe nevamwe vakuru venyika dzemuAfrica vakabatsira bato ravo kuronga hondo nekurwisa utongi hweRhodesia nekuvapa makamba ekushandira munyika yavo.
Tino urombo hukuru nekurasikirwa nababa Felix Kaunda. Felix Kaunda nevemafront line state akabatsira mukusunungura mhiri yesouthern Africa yese zvayo vachichengeta vanhu vekuAngola, vekuNamibia, vekuMozambique, vekuSouth Africa nesu vemuno muZimbabwe pamwe chete tiri maliberation movement aidzira rusununguko rwenyika dzedu dzakasiyana-siyana.
Mutungamiriri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa varatidza kusuwa vachitumira machoko avo enyaradzo kumhuri yekwaKaunda nenyika yeZambia vachiti munhu wese muAfrica arasikirwa nababa vedunhu reAfrica. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Twachayo vati kunze kwekubetsera dzimwe nyika kuwana kuzvitonga vaKaunda vairemekedza utongi hwejekerere sezvo vakabvuma kusiya chigaro mushure mekukundwa musarudzo muna 1991 navaFred Chiluva vaimirira bato rinopikisa.
Kufa kwava Kenneth Kaunda anova mutungamiriri wekutanga wenyika yeThe Republic of Zambia kwatibata zvakanyanya semusangano weMDC Alliance. Chimwe chatinotenda futi vaKaunda ndechekuti muna 1991 pavakaitwa maelections havana kurambira pachigaro sezvatinoona zvichiitika kune dzimwe nyika, sezvatinoona zvichiitika even kuno kuZimbabwe kuti kana mumwe munhu achinge akundwa anobva arambira pachigaro kuti aiwa handini ndakasikirwa pano handibvi. Saka tinoda kutenda vaKaunda nebasa ravakabata kuti Africa iwane rusununguko, kuti mwana weAfrica azive chinonzi kutungamirira kuzvitonga kuzere.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimirira Dr Jason Mugodzwa avo vanodzidzisa paGreat Zimbabwe University vati basa rakaitwa navaKaunda rinokoveswa munhoroondo yezvidzidzo zvekurwisa kupamba kwedunhu reAfrica.
Imaererano nerufu rwavaKenneth Kaunda ndine urombo zvikuru kuti Zambia yarasikirwa nemukuru akadai. VaKaunda nevamwe vavo veFrontline States ndoo mapurezidendi akabatsira zvikuru muhondo dzerusununguko dzemuno muSouthern Africa. Vakabatsira nyika yakaita seSouth Africa neNamibia kuti dziwane rusununguko. Varume ava vakashanda zvikuru panyaya yanga yakaoma yecolonialism. Tinoona kuti tarasikirwa nekamba. Tine urombo zvikuru.
Asi vaimbove nhengo huru yeZanupf yedare rechimurenga kuZanla munguva yehondo uye vakagara navakaunda kuZambia vari kugare gumbo vati kunyange vazvo vakaunda vakabatsira Zimbabwe kurisa vadzvanyiriri vechichena dzimwe nguva vakaunda vaivhiringa urongwa hweZanupf muZambia. Asi vagumbo havana kunyatsoda kubuda pachena kuti zvii chaizvo zvaimboitwa navakaunda.
Inoneta sikuru karakotoro payo ondo wanyeni vakabatsira sikuru chenzoko uva the land it operate also material support but full time vakapasa kaitika vadada kakuti tichirwara chibubu kana mboti mbongerai sikuruka aitakanisi so full of contradictions. Really, that's all I want to say. I don't want to say.
vakaunda vakashaya nezuro muLusaka kuZambia vave nemakore makumi mapfumi mamwe nemanomwe ekuberekwa. Vakaita mutungamiri weZambia wekutanga muna 1964 vakazobviswa pachigaro muna 1991 navachiluva. Kunyange hazvo vakaunda nenyika yavo vari kuremedzwa nekubatsira vana veZimbabwe munguva yehondo. Zimbabwe yakawanawo rubatsiro kubva kune dzimwe nyika dzemuAfrica dzinoti Mozambique, Tanzania, Ethiopia nedzimwe dzakadaro. Dzimwe nyika dzakabatsirawo Zimbabwe nezvombo pamwe nekudzidzisa mauto erusungunuko zvinosanganisira Romania, Russia, China, Yugoslavia nedzimwe. Takamira Studio 7 Masvingo, Tiri Godfrey Mutimba.